Madzimambo Okutanga, chitsauko chepfumbamwe. Zvino Soromoni akati apedza kuvaka temberi yaJehovha nomuzinda wamambo nezvose zvaaida kuvaka, Jehovha akazviratidza kwaari kechipiri sezvaakazviratidza kwaari paGibheoni. Jehovha akati kwaari, “Ndanzwa munyengetero wako nechikumbiro chako chawaita pamberi pangu. Temberi iyi yawavaka ndaiita tsvene nokuisa zita rangu mairi nokusingaperi. Meso angu nomwoyo wangu zvichavamo nguva dzose. Zvino iwe kana ukafamba pamberi pangu nomwoyo wakanaka nokururama sezvakaitwa naDhavhidhi baba vako uye ukaita zvose zvandinorayira uye ukatevera mitemo nemirayiro yangu, ndichasimbisa chigaro chako choushe pamusoro peIsraeri nokusingaperi sezvandakavimbisa Dhavhidhi baba vako pandakati, ‘Hapangatongoshayikwi munhu anokutevera pachigaro choushe chaIsraeri.’ Asi kana mukarega kunditevera imi kana vana venyu uye mukarega kuchengeta mirayiro yangu nemitemo yangu yandakaisa pamberi penyu asi mukaenda kundoshumira vamwe vamwari uye mukavanamata, ipapo ndichaparadza Israeri panyika yandakavapa ndigofuratira temberi iyi yandakaita tsvene nokuda kwezita rangu. Ipapo Israeri ichazova chirevo nechiseko pakati pamarudzi ose avanhu, kunyange zvazvo temberi iyi ichishamisa kwazvo. Iye zvino avo vachazopfuura napairi vachazoshamiswa vagoshora vachiti, ‘Jehovha aitirei chinhu chakadai kunyika iyi nokutemberi iyi?’ Vanhu vachapindura vachiti, ‘Nokuti vakasiya Jehovha Mwari wavo akabudisa madzibaba avo muIjipiti uye vakanamatira vamwe vamwari vachivanamata nokuvashandira, ndokusaka Jehovha akauyisa dambudziko guru rakadai pavari.’ Makore makumi maviri akati apera panguva yakavakwa dzimba idzi mbiri naSoromoni, temberi yaJehovha nomuzinda wamambo, mambo Soromoni akapa Hiramu mambo weTire maguta makumi maviri muGarirea, nokuti Hiramu akanga amupa misidhari, misipuresi negoridhe zvose zvaaida. Asi Hiramu paakabva kuTire akaenda kundoona maguta aya aakanga apiwa naSoromoni, haana kufadzwa nawo. Akabvunza akati, ‘Maguta erudzii aya awandipa hama yangu?’ Naizvozvo akaatumidza zita rokuti Nyika yeKabhuru, rinova ndiro zita rawo nanhasi. Zvino Hiramu akanga atumira mambo matarenda 120 egoridhe. Heino nhoroondo yechibharo chakashandiswa namambo Soromoni pakuvaka temberi yaJehovha muzinda wake: Miro, rusvingo rweJerusarema neHazori, Megidho neGezeri. Faro mambo weIjipiti akanga arwisa uye akatora Gezeri, akanga aripisa nomoto, akauraya vaKenani vaigara mariri akaripa kumwanasikana wake mukadzi waSoromoni sechipo pakuwanikwa kwake. Uye Soromoni akavaka Gezeri patsva, akavaka Bheti Horoni yezasi, Bhaarati neTadhimori murenje munyika imomo, pamwe chete namaguta ake ose amatura namaguta engoro dzake namabhiza ake, zvose zvaakada kuvaka muJerusarema, muRebhanoni nomunyika yose yaaitonga. Vanhu vose vakanga vasara pavaAmori, vaHiti, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi, vanhu ava vakanga vasiri vaIsraeri, vana vavo vakanga vasara munyika vasina kugona kuparadzwa zvachose navaIsraeri, ivava Soromoni akavaunganidza kuti vashande savaranda vake sezvazviri kusvikira nhasi. Asi Soromoni haana kuita varanda pakati pavaIsraeri. Ndivo vaiva mauto ake, makurukota ake ehurumende, machinda ake, vatungamiri vake vamauto, varayiri vezvengoro navachairi vengoro. Ndivozve vaiva machinda makuru aiona nezvamabasa aiitwa naSoromoni, vatariri 550 vaitungamirira vanhu vaiita basa. Mushure mokunge mwanasikana waFaro abva kuguta raDhavhidhi akauya kumuzinda wake waakanga avakirwa naSoromoni, Soromoni akavaka Miro. Katatu pagore Soromoni akabayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa paaritari yaakanga avakira Jehovha, akapisa zvinonhuhwira pamwe chete nazvo pamberi paJehovha. Saizvozvo akapedza nezvetemberi. Mambo Soromoni akavakawo zvikepe paEzioni Geberi iri pedyo neEroti muEdhomu, pamahombekombe eGungwa Dzvuku. Uye Hiramu akatuma varanda vake, vafambisi vezvikepe vaiziva gungwa, kuti vazoshandisa zvikepe pamwe chete navaranda vaSoromoni. Vakaenda kuOfiri vakandodzokako namazana 420 amatarenda egoridhe ayo avakandopa mambo Soromoni.